Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi, uri musi wechitatu, zvita 9/2020. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vapfumbamwe vofa muHarare nezuro nemamazuva adarika nechirwere cheCOVID-19. Muzvare Mary Mbaiwa, mudzimai wemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, avo vari kunetsana navo, vanonzi vadzoke kudare mangwana pachikumbiro chavo chekuda kupiwa gwaro ravo rekufambisa kuti vanorapwa kunze kwenyika. Studio 7 yozeya nezvenyaya yanetsa munyika yechiumbwa chambuya nehanda. Dare repamusoro-soro muAmerica roramba kutambira chikumbiro chebato remaRepublicans kuPennsylvania chekuti sarudzo dzemudunhu iri dziraswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 muHarare nezuro nemamazuva adarika. Vamwe vakazoonekwa kuti vainge vafa nechirwere ichi vatovigwa. Vanhu vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave mazana matatu nevatatu kana kuti 303. Vanhu makumi manomwe nevatatu kana kuti 73 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Vanhu vose vakabatwa nechirwere ichava havana nhoroondo yekubuda kunze kwenyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vave zviuru gumi nemazana mapfumbamwe ane gumi nevaviri kana kuti 10,912. Vanhu vachiri kurwara chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mana nevanomwe kana kuti 1,547. Vanhu vapora kusvika pari zvino zviuru zvipfumbamwe nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 9,062 mushure mekunge vanhu makumi mapfumbamwe vapora nezuro. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mashanu nemana zvine mazana maviri nemakumi maviri kana kuti 54,220. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi matanhatu nemasere ane zviuru mazana maviri kana kuti 68.2 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi masere nematanhatu kana kuti 86,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi nemashanu kana kuti 15 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi mana nematanhatu ane zviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 43.9 million. Dare repamusoro nhasi ranzwa chikumbiro chamuzvare Henrietta Rushwaya chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuedza kuburitsa goridhe munyika zvisiri pamutemo. Thomas Siripasi anotipanya inotevera.
Vachisvitsa chikumbiro ichi kudarire pamusoro, gweta ramuzvare Rushwaya, vaTapson Dzvetero, vati darira magistrate rakakanganisa, parakanyima muzvare Rushwaya mukana wekubhadhara mari yechibatiso, richipa nehumbo hwakasimba hwekuti muzvare Rushwaya vakapara mhosva yavari kupomerwa uye vanogona kusamirira kutongwa kana vakapihwa mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo. VaDzvetero vati mutongi wedarira magistrate vangoni nduna vakakanganisa pavakati muzvare Rushwaya vanogona kusamirira kutongwa. Vashiti muzvare Rushwaya avo vakambomiswa basa semutungamiriri weZimbabwe Miners Federation vane upfumi hwakawanda munyika kusanganisira migodhi miviri inocherwa goridhe. Vati vanduna havana kutarisawo kuti muzvare Rushwaya vane rezinesi rekutenga goridhe. Nokudaro vaDzvetero vati vanduna havangati muzvare Rushwaya vakawanikwa vari pakati pekupara mhosva vasina kuongorora humbo hwamuzvare Rushwaya hwavakasvitsa mudare hwekuti goridhe ravakawanikwa vaina rakanga riri mubhegi risiriro ravaida kuenda naro kuDubai. Vaenderera mberi vachiti zvakatorwa nedarira magistrate zvekuti vanozivana nevanhu vakawanda kunze kwenyika kusanganisira kuDubai kune munhu wavanonzi vaiendesera goridhe iri hachizi chokwadi. Vachiti zvinotoshamisa kuti vaAli Mohammed avo vane mapepa anonzi aida kushandiswa namuzvare Rushwaya kubuda kunze kwenyika ndivo vakapiwa mukana wokutongwa vachibva kumba. Vati vaMohammed sechizvarwa chekuPakistan ndivo vangatonzi vanozivana nevanhu vari kunze kwenyika sezvo vasiri chizvarwa cheZimbabwe. Vatiwo zvinotokatyamadza zvakare kuti dare rakapa vaMohammed mukana wokutongwa vachibva kumba iyo Zimbabwe isina chibvumirano nePakistan chekupanana vasungwa vanenge vachidiwa nenyika mbiri idzi kana kuti extradition treaty. Gweta rehurumende vagarudzozi yaDuma vati vachazopindura chikumbiro ichi nechishanu mushure mekunge mutongi wedare vaBenjamin Chikowero vati vanoda kuona rezinesi ramuzvare Rushwaya rekutenga goridhe iro ranga risipo pamagwaro emafambiro akaita nyaya iyi kudarira magistrate. VaDzvetero vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Nyaya yazoiswa muswechishanu kuti tienderere mberi after takwanisa kupa dare zvinhu zvaonekwa zvisimo pane zvinhu zvaifanira kunge zviri murekodhi.
Muzvare Rushwaya vakasungwa vaine makirogiramu matanhatu egoridhe vachida kuenda kuDubai zvakazokonzeresa kusungwa kwevasori vaviri nemamwe mapurisa vavanonzi vaishanda navo mukuedza kuburitsa goridhe iri zvisiri pamutemo. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, chikumbiro chemudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaKonstantino Chiwenga uyo wavari kunetsana naye muzvare Mary Mbaiwa chekuti vapihwe pasipoti yavo kuti vanorapwa kuSouth Africa chatadza kunzwikwa nhasi sezvo hurumende yati haina kugadzirira. Gweta rehurumende panyaya iyi amai Sharon Fero vaudza dare kuti havana kuwana nguva yekugadzira mhinduro yavo sezvo vanga vari pakati pekuchinja mahofisi avo. Mutongi wedare vaBenjamin Chikowero vati nyaya iyi idzoke mudare mangwana apo hurumende yakatarisirwa kupa mhinduro yayo pachikumbiro ichi. Muzvare Mubayiwa vanoti vari kurwara zvakaipisisa uye svondo rapera vakaunzwa kudare vari pamubhedha unozivikanwa nekuti stretcher bed. Muzvare Mubayiwa vakatorerwa pasipoti yavo nedare pavakapiwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuedza kuuraya vaChiwenga vari kuchipatara chekuSouth Africa vari kuramba mhosva iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vanotambura mudhorobha remasvingo vatambira nemufaro rubatsiro ruri kubva kuWFP pasi pechirongwa chekubatsira vanoshaya maguta nemari nechikafu chinonzi Urban Food Security and Resilience. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Mutauriri weWFP munyika muzvare Clay Neville vati chirongwa ichi chakaparirwa mushure mekuona kuti vamwe vagari vemumadhorobha vari kuyaura nenzara nekuda kwekushayiwa kwemari yechikafu zvichikonzerwa nemamiriro asina kunaka eupfumi hwenyika uye zvichiwedzerwa nedenda recovid-19. Muzvare Neville vati pasi pechirongwa ichi munhu wega wega mumhuri anopuhwa mari inosvika $12 emari yekuAmerica asi iri pakadhi rinozonotengeswa muzvitoro zvakasarudzwa nesangano ravo.
We are currently delivering to 327,000 people across Zimbabwe living in urban domains who are really...
Tirikubatsira vanhu vanopfuura zviuru mazana matatu munyika yese vanogara madhorobha vari kunetseka nenyaya dzenzara.
Amai Janet Mukwendi, vemumusha wemcheke muwadwan vanoti chirongwa ichakauya panguva yakanaka sezvo vakange vave kushaya chikubata apo mabasa avo akavharwa neCovid-19.
Ya indulangu kunyanya kutenda chirongwa cheWorld Food Program chakauya chikubudikidza tiri mukorona. Tanga tiri vanhu vanga vakaomerwa zvokuti taikwanisa kutorara dzinonguva nenzara nokuda kwokuti chero wainda kunext door kana kuhama kundoti ndokumupira waigona kutobva kuchitotowanyimwa but iye asitori nawo.
Mhuri dzine vanhu vanosvika gumi dzinowana mari inopfuura zana remadhora ekuamerica izvo zviri kuita kuti vawane raramo yakanaka sezvo vachitenga chikafu chakawanda kutopfuura vashandi vehurumende. VaMoses Chito mbo vakaremara uye vane vana vapfumbamwe nemudzimai ndevamwe vari kuwana mari inopfuura zana vachiti chirongwa ichakavabudisa munzara.
Isusu fanika sezvo vanhu vakaremara kazhinji hatiwanzi kuwana mabasa, vazhinji vedu havasiri formally employed, saka taitova vanhu vaitotengesera mumastreet. Saka nenyaya yekuti COVID-19 payakaita chip in, basa redu isu rataita rekuzvishandira kuzvitengesera mimigwagwa mukana kuti mutauni rakabhlokewa nekuda kwomutemo weCovid-19 welockdown, but fortunately care yakanga yatova neprogramu yemacash transfer. Saka taingototiwo kana mari yako yapinda waibva wabudawo mumba unotaridzawo mapurisa anga ari paroadblock kuti pinda mari yange nhingiri yeWFP yapinda ndokumira undotengera vana vangu chikafu vaikubvumirawo bhoenda.
Vagari ava vanopuwa mari mwedzi wega woga voita kuzvitoro zvakafanana neOK Tsungai Supermarket pamwe chete neMSF inowanika kunzvimbo dzeveruzhinji uko vanoenda nemakadhi avo ekutengesa chikafu. Amai Rhoda Chinyasa vanoti chikafu chavatenga nhasi chakawanda zvekuti mhuri yavo yakudyai chiguta kupfuura zvavaita kare.
Zvinondibatsira zvakanyanyisa, ndatenga 30 kg zveupfu dzana ndisingakwani kuzvita, ndikatenga ma2 kg angu anokwana kuita 3 flour zvichireva izvo kuti ndo 6 kg zeflour nema2 kg erice 4 mabha angu ekuwacha 4 dzokugeza 6 namafuta evazukuru necooking oil ndatenga zvitatu zvema2 liters kudhupurwerwe programu iyoyi. Dai anga isiya mhero kuti vamwe vaingozoti wana utafira mumbare dzavo.
Vamwe vari kuitawo mari ndevezvitoro. Mutevedzeri wemukuru webasa muchitoro cheMSF Amai Chedza Mike vanoti chirongwa ichi chiri kuvabatsira zvikuru.
Kubva zvatikatanga kuva nechirongwa ichi maexpense adarika increase.
Zvare nevhavati kunze kwekubatsira mhuri zviuru gumi mudhorobha remasvingo vanosangana nedambudziko roshaikwa kwechikafu, sangano ravo riri kubatsira mhuri dzinosvika zviuru mazana matatu era yose. Ndakamira Studio 7 Masvingo, tini Godfrey Mutimba.
Munguva yehondo yechimurenga chekutanga nechipiri, svikiro nehanda Charwe Nyakasikana raibatanidza vanhu veZimbabwe kurwisa vakange vapamba nyika. Asi gore rino apo hurumende yafunga kurangarira gamba iri nechiumbwa, munyika hamuna kubatana. Nasi Studio 7 iri kutarisa zvakadzama nhoroondo yambuya nehanda. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Mapfupa angu achamuka. Aya ndiwo mashoko anonzi akataurwa nambuya nehanda apo vakaurayiwa nevachena veBritish South Africa Company vainge vapamba nyika kumakore kutanga muna 1890 vachitora minda uye kubata vanhu chibharo nekuvashandisa vasingabhadharwe. Kubata vanhu senhapwa uku kwakapa masvikiro ambuya nehanda nasekuru Kaguvi nevamwe kutungamira vanhu mukupandukira vachena kubva muna 1896 kusvika vabatwa muna 1897 kumazowe. Ichi ndicho chimurenga chekutanga. Ambuya nehanda vakapomerwa mhosva yekukurudzira kupondwa kwemumwe mudzviti H.H. Pollard aizivikanwa nekuitira vatema utsinye. Mushakabvumu zvinafundo chengetai Jonas Mudadirwa Zvobwe vanoti mufundisi wekereke yeRoma Father Francis Rickards vakapiwa basa rekubhabhatidza mbuya nehanda sekuru Kaguvi nevamwe vasati vaurayiwa. Mbuya nehanda vanonzi vakaramba kusvika mukuura wako wakaitwa musi wa27 kubvumbi muna 1902. Asi sekuru Kaguvi vanonzi vakazotenda kubhabhatidzwa mushure mekunzwa mbuya nehanda vachiurayiwa vachiita ruzha. Kunyangwe sekuru Kaguvi vakabhabhatidzwa vakangourayiwa zvakadaro mushure mekupiwa zita rechikristo rekuti Dismas. kuombia neanda ndia nicha izo vakanzera norondo ye Zimbabwe uye vakadzidzisa pa University of Zimbabwe mushaka bvumu zvinafundo David Norman Beach vanoti charwenyakasikana raive svikiro remhondoro neanda inonzi navana Soro Jena yaive mwana wamambo Mutapa yakararama kumakore ekuma 1400 asi mhondoro iyi ndiyo inonzi yaisvikira ambuya neanda vanozivikanwa neruzhinji zvaitwa nehurumende handike kutanga kupambuya neanda ruremekedzo United Nations muna 2015 yakatambira magwaro ekuurayiwa kwavo kuti apinde munhoroondo yepasi rose kana kuti World Register chinova chiremekedzo chikuru pasi rose panewo chipatara zvimwe zviumbwa nziyo nemigwagwa zvakapiwa zita ravo kunyange hazvo paine kugunununa muvanhu pamusoro pechivezwa chambuya neanda icho chichaturikwa muHarare pakati pemigwagwa Samora Mashel naJulius Nyerere vari kuveza chivezwa ichi vaDavid Mutasa vanoti izvi hazvisi kuzokanganisa basa ravo uye vachakwenenzvera chivezwa ichi kuti chiite sezvinodiwa nehurumende mufananidzo uri kushandiswa kugadzira chiumbwa ichi wakapiwa hurumende nevanochengetedza nhoroondo yenyika veNational Archives chivezwa chambuya neanda chiri kugadzirwa kunyati gallery kusnake park muHarare mutunga Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakashanyira nzvimbo iyi kunoona chivezwa ichi apo pakazobudiswa mifananidzo iyo yakamutsa mutauro munyika asi kunyange hazvo pane vakawanda vanoti chivezwa ichi hachiratidzei zvainge zvakaita mbuya neanda pamadandemutande akasiyana siyana vamutasa vanoti varidzi vebasa vari kufara nezvavari kuita
vandakati pabasa vari kugutikana ndakuti kuuya kwavo vanenge vari kuuya kuzonangisa hachisati chapera and then kana paine zvinoda kugadziriswa zvogadziriswa but vari kutaurawo vanenge vari kutaura ndichazofara kana tazonaso kupedza maybe pachine mwedzi miri yekuti tipedze zvinenge zviri zvida kugadziriswa zvichakati
vanoti havangatadze chivezwa chambuya neanda sezvo vakatombogadzira zvimwe zvakawanda izvo zviri munzvimbo zhinji dzakaita seMarcus Garvey Library kuUnited Kingdom vamutasa vatiwo vakagadzira chivezwa cheshiri iri paReserve Bank pamwe nezvimwe zvivezwa zvambuya neanda zviri muparamende vati social media ndiyo yavi kupa vanhu simba rekutaura zvavanoda asi vakati izvi hazvikanganisi basa ravo
handiwo zvinongoita vanhu ka kumashuro kutanga tisina wana social media saka iye zvino izvi wako and munhu anongotaura zvaari kufunga hapana kumumisa kunoita ndakuti ndizvaari kungofunga ndizvada kungobatikurita hake
mukuru wechikamu chenational museums and monuments of Zimbabwe Dr Godfrey Mahachi vati basa riri kufamba zvakanaka ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha
Musa Kanganwe kuteerera chikamu chedu chechipiri mangwana apo tiri kuenderera mberi nekuzeya nyaya yambuya nehanda. Vachangosarudzwa kutungamira nyika yeAmerica vachitarisirwa kutora mhiko musi wa20 ndira gore rinouya vaJoe Biden vanoti vachatora gwara rakasiyana zvachose munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika nemutungamiri wenyika wavakakunda musarudzo vaDonald Trump. VaBiden vanoti havasi kuzotevedzera gwara ravaTrump rekuti pazvose zvinoitika zvido zveAmerica ndizvo zvinofanira kuenda pamberi kana kuti America first. VaBiden vanotiwo America inofanira kushanda ichidyidzana nenyika dziri mugungano reNATO izvo zvanga zvava kuita zinyekenyeke negwara ravaTrump avo vakabvisa mamwe mauto eAmerica mukushanda nemubatanidzwa uyo. VaBiden vari kutarisirwawo kuti vanenge vasingadyidzane zvakanyanya nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin uye mutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un. VaTrump vachiri kuenderera mberi havo vachiramba kutambira kuti vakakundwa sarudzo navaBiden kunyange hazvo dare repamusoro-soro reSupreme Court nezuro rakarasa chimwe chikumbiro chevatsigiri vavaTrump chekuti risatambire zvakabuda musarudzo dzemuPennsylvania. Asi izvi hazvisi kukanganisa vaBiden kuumba dare ravo remakurukota iro riri kutambirwa zvakanaka nevamwe vanosanganisira chizvarwa cheZimbabwe Dr Gadziro Gwekwerere avo vari kuFlorida vaita hurukuro naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7
ikona vachitsvaga vanhu vane unyanzvi neumisha muzvinhu zvakasiyana siyana tichipa muenzaniso wezveutano uye ndirikuona kuti vari kuedza kuenzanisa kuti vanotorawo vanhukadzi vachitorawo vanhurume uye panyaya yerudzi havasi kusarura ganda vachena navatema zvose nevamwe marudzi vasingotorwa
ndevapi vanyanyo kukubatai sevasarudzwa vamuri kuonai kuti imi aiwa izvi zvakufadzai semumwe chizvarwa chezimbabwe chagara imo muno muamerica nemaonero emafambiro anga ari kuita zvinhu makore mana apfuura
chanyanya kundifadza kuremekedzwa kwandiri kuona kuri kuitwa vanhukadzi kwozoita zvakare kuremekedzwa kuri kuita vanhu vatema muhurumende yapfuura iyo tanga tisingamboni kuchidomwa vanhu vatema saka zvinhu zvinofadzawo zvinoita kuti tive nechivimbo savanhu vavo vane ganda dema kuona kuti ndingava neganda dema asi kana ndiine ruzivo kana unyanzvi hwangu unogona kubatsirawo nyika zvinokurudzira chaizvo nokusimudzira mweya nokuona kuti kwatiri kuenda kunenge kwakajeka kudarika kwatiri kubva
tinoona vazivisa ivo kuti vari kuda retired general Lloyd Austin vanova munhu mutema kuti vange varivo gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika munoona kusarudzwa kwavaAustin kuchizowanikwa kuchibudirira here kumamwe matare makuru ayo
ini ndine chivimbo chokuti kunobudirira nokuti ndo chishuwo changuwo nokuti tinoona chero kuti kumauto kwanga kunorusarwa ganda rusingaiti saka tikaonawo vanhu vatema zvingava zvinhu zvakanaka saka ini ndinongofunga kuti zvinobudirira nokuti ndo chishuwo changu kana zvichikonawo hazvo asi zvinongofadza kuti munhu mutema wambodomewa
asika tinoona kuti ivo vaDonald Trump vanga vaina vaBenjamin Carson semumwe gurukota ravo rechitema
vangava zvavo vanga vaine munhu mutema but apati kutarira chiremera
tombotarisa nyaya yechirwere checovid-19 tiri kuona chiri kuramba chichitekeshera munyika yeamerica munoona sei mabatirwo achiri kuitwa naivo vaDonald Trump taona vachitaura vanga vari kutaura nezuro panyaya yekuti nhomba iya ichabayirwa vanhu vari kuda kuti ikurumbidze kuti iuye uyezve tichionawo vaJoe Biden takaona vachidoma vanhu vachange vari mutask force yavo yecovid-19 vatotanga basa pari zvino
covid shuwa iri kutekeshera kuzoda kugadziridza chunhu icho chatoparadza chaizvo zvaakuda kuita vatrump kuti vamhanye nenhomba ndozvavaidei vakafanira kumhanya mazuva ekutanga ayatanga uye ini ndinonzwa manyukunyuku nokuona kuti vabiden vane muono unoenda kure nokuti takatonzwa vachishuvira kuti vachada kuita mazuva zana okuti vanhu vange vakapfeka mask nezvikwanisirozve zvekudzivirira covid
vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari chizvarwa chezimbabwe Dr. Gadziro Gokerere vari parunare kuflorida muno muamerica namavelas muhlanganyauye westudio 7 iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mukuru weUnited Nations anoona nezvekodzero dzevanhu kana kuti United Nations High Commissioner for Human Rights Amy Michelle Bachelet vayambira kuti hondo pakati pehurumende yeEthiopia nedunhu rinoti riri kuda kuzvitonga kuzere reTigray yave kusvika kumazivandadzoka uye zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvare Bachelet vanoti vanhu vave kuziya nenzara sezvo vanopa rubatsiro vari kurambidzwa kuvabatsira kunyange hazvo hurumende iri kuti iri kubvumidza verubatsiro kupinda munzvimbo iyi United Nations inotiwo pane mhosva dzehondo dzave kuparwa kusanganisira kubata vanasikana chibharo kubiwa kwezvinhu nekupambwa kwevamwe vanhu Britain negungano reEuropean Union zviri kutadza kuwirirana pakuti Britain yobuda sei mugungano iri izvi zvave kukonzera matambudziko kumutungamiri wehurumende yeBritain vaBoris Johnson Au wakavimbisa musarudzo kuti vachashanda zvakasimba kuona kuti chibvumirano ichi chaitwa. Britain iri kutarisirwa kubuda mugungano iri musi wa 31 zvita, asi kana pasina chibvumirano chakanaka zvinogona kukanganisa zvikuru upfumi hwenyika iyi. Hurukuro dzaitwa nhasi dzaratidza kuti pachiine musiyano wakakura pakuti Britain inozodyidzana sei neEU kana yabuda mugungano iri. Chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reVirginia muno muAmerica, amairo esai Nyadzayo, chakavhura chitoro chinotengesa zvekudya pamwe nezvimwe zvigadzirwa zvekumusha zvinofarirwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Chitoro ichi, icho chinonzi Tisu Zim Goodies, chinowanikwa panamba 3221 Colvin Street, mumusha weAlexandria, mudunhu reVirginia muno muAmerica. Amai Nyadzayo vanoti vakatora zita rechitoro chavo kubva kumazita evanakomana vavo vaviri, tinotenda nasungano. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 akashanyira chitoro ichi ndokuita hurukuro naamai Nyadzayo.
Tavhura chitoro, tinogamuchirai muchitoro chedu chinonzi Tisu Zim Goodies. Kubva kumazita evanangu vakomana anonzi tinotenda nasungano, saka Tisu Zim Goodies.
Zvii zvamuri kutengesa uye zviri kutambirwa sei nevatengi?
Tiri kutengesa chikafu chakafanana nezviyo, munga, mapfunde, mupunga, nzungunyimo, nyemba, toya mazowe, maputi, tine mauyu zvakare, tine tii dzese, tine zumbani, toita tanganda, tine mapinzi zvakare, tine mauyu, matowe, nyii, masau, ndozvatinazvo pane michero. Toya panapa tine handy andy, tine domestos yekucleanisa mabathrooms, tine deto, tine macomfort cream, tine glycerin, nesipo dzakasiyana siyana, tine protex, tine geisha, tine deto. Ya iyoda yemumwe yamiro iiswe iende kwairikwenda.
Ndezvipi zvimingamupinyi zvamuri kusanganawo nazvo mubhizimusi renyu?
Challenge kombe ndeyekuti shipping yacho inodhura. Mari yacho yekuti usiunze zvinhu zvacho kubva kuZimbabwe kuya kunoku inodhura, zvokuti unozosangana dzimwe nguva mamwe macustome anombokudza mashoko mamwe anogodora pane dzimwe nguva. Vashora kuti zvinhu zvako zviri kudhura zvitereke, asi vanenge vasinganzwisise kuti kubva pazvinobva kana kuwa mahomedhi musakana ndekupiwa zvatengwa kuZimbabwe kuti zvizosvika kuno pane kuva nemutambo chaiwo. Nenzvimbo dzekurenta nzvimbo yatiri inei yeVirginia inodhura, saka kuti uwane nzvimbo yakanatsosununguka yekuti muite chitoro, nzvimbo dzacho dzinodhura, saka tirikumbogara ipo patiri panapa.
Mune vekune dzimwewo nyika here vari kuuya vachitengawo zvinhu zvenyizvi?
Hongu, muri yekuZambia. Zambia community yakandisapota zvikuru kubvira ndichitanga, vanotenga siri kwatiri. Koya vekuMalawi nevamwewo vekuMozambique vashoma.
Ndiri kuonawo mabhodhoro ari pano, pane rakanzi Changamire, rimwe rakanzi Bvunze Remoto neChimhandara. Mungatsanangura kuti zviizvi?
Mauya zvakanaka. Changamire kune reZimbabwe, vanakomana vese, varume vakuru vese, tinokukurudzirai kuti muwanike muchigara mune Changamire. Inobatsira chaizvo panyaya dzakasiyana siyana dzekuvarume. Aya madzimai, madzimai, tinokurudzira inonzi Bvunze Remoto, sekutotaurwa kuri kunzi Bvunze kuno kunyika kuno zvinonzi multivitamin, kozonzi zvakadai zvakadai. Ayo kana uri wekuZimbabwe ukatora Bvunze rako iri, ukatora ndorani yako iri, aiwa zvese zvinoita zvakanaka. Koya iChimhandara iyi, aiwa wakateerera, ndibate ipafoni tonatogara pasi vasikana tokurukura kuti zvinofamba sei.
Vanoda kukubatai vanokubatai sei?
Fondi tinowanika pa 571-505-2607.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chakavhura chitoro muVirginia muAmerica, amairo vesai Nyadzayo vari kuAlexandria, Virginia, naJonga Kandemiri weStudio 7. Tava tashuka kumagumo echirungwa chedu chanasi. Anokoneka nemfaro dinwenyu Blessing Zulu diri mu Washington DC mchiti. Murale zvakanaka vateereri ndokufeya mchinzwa nhau dzeIsindebele.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamu yama njenja vole mkulu ku Studio 7 ngole sita tumshara 9 mpalagazi 2020 mfrasitis Jeremiah. Yonda reni zetu la mshanje.
I COVID-19 yati kalisa wase wabale lockdown and then ama informal businesses wonke ase avalwa. So nga sebe vula again bapinda basebe sithi abale ama informal businesses abakavuli. So inzuzo abayitholayo yayingenelanga. Lokhu kwasuka kwabanzima kakhulu.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo bathi uhlelo lwe-lockdown luphazamise impilo zamalunga abo ngendlela ethusayo.
Uhulumende okanye ngathi usethagethe abantu bezimota ukuthi kube yikho le indlela yenza ngayo imali ye-economy njengoba ifile eZimbabwe. Kuyela kuma-tollgate, ama-tollgate akhuphuka njalo njalo kodwa abantu sebaze bakhanda indlela zokuhamba esigangeni ma befika kuma-tollgate ngoba imoto encane 45
Abashayeli bezimota bakhala ezimadonsi eZimbabwe ngesimo semigwaqo egcwele amagodigodi osekwengezelelwe lizulu elinayo ngalezinsuku. Omunye wabalwela amalungelo abesifazane oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa, uNkosazana Victress Mathutu, wethule ugwalo mazwi lwesiNdebele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sebe zinkulungwane phose ezilishumi lanye 10,912 asebehloliwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe. Abasinde kulomkhuhlane bezinkulungwane ezedlula ezithoba munye 9,062. Abalokhu beqiniswa yilomkhuhlane bayedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1,547 usubulele abangamakhulu edlula amathathu 303. Izwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2.3 million beligciwane leli labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amahlanu 54,564. Emhlabeni jikelele sebe izigidi ezingamashumi phose ayisikhombisa 68.4 million ababanjwe beligciwane leli labulala abedlula isigidi lengxenye 1.6 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebefunyenwe bele COVID-19 emhlabeni jikelele. Eselekuzigidi ezedlula ezilishumi lantathu 15.3 million labulala inkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 486,338. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu abakhubazekileyo zithi uhlelo lwe-lockdown luphazamise kakhulu impilo zamalunga ngendlela eyethusayo ngoba iningi labo lilahlekile izindlela zokuzinakekela. Abakhubazekileyo bakhala njalo ngodubo lokuswela impahla yokuzivikela ekutheleleni i-COVID-19 njalo bengalutholi ulwazi olweneleyo oluphathelane lokumenemetheka kwaleli gciwane. Unkonyazana Samantha Sibanda owenhlanganiso ye-Science of Hope Trust uchasisa kabanzi ngehlupho ababhekane lazo abakhubazekileyo. Ungxoxo ayenze lo Mike Hobe we-Studio 7.
I-COVID-19 yathi iqalisa kwase kwaba le-lockdown and then ama-informal businesses wonke aseavalwa. So nxa sebevula again, baphinda basebesithi abala ama-informal businesses abakavuli. So inzuzo abayitholayo yayingenelanga. Lokhu kwasuka kwaba nzima kakhulu.
Inhlanganiso ye-United Nations isanda ukukhipha i-statement lapho bathe uhlelo lwe-lockdown seluphambanise izinto eziningi nxa sesikhangela abantu abaphila nama-disabilities. Into esifana laba lokuthola imithi ngesiNgisi i-healthcare services njalo ulwazi oluthile mayelana ngokumemetheka kwalo mkhuhlane we-COVID-19 ebese sikhangela njalo udaba lwengxabangxoza enzakalayo ezindlini. Ukubona njani lokho okusalushiwo yinhlanganiso ye-United Nations?
Lokhu ngikubona kuliqiniso Mike, njalo ngiyakusekela. Kulodaba oluqanjiweyo yihlanganiso ye-UN ekhuluma ngokuthola i-information. Lokhu kuliqiniso kakhulu and ngikubone kusenzakala eZimbabwe kwaze kwafika esigabeni sokuthi kulama-organization ezahambisa uhulumende emthethwandaba ngenxa yokuthi i-information ephiwa abantu mayelana ne-COVID-19 zasingafinyeleli ebantwini abanama-disabilities. Kwakungela sign language, kwakungela braille. Okunye okwesibili indaba eqambileyo leyi gender based violence. Mbona sibili from ama statistics even as our James Y, ama statistics ama numbers abantu akhula, inani labantu lakhwela kakhulu. But my worry is indlela okumele vele sireporte ngayo ama issues awe gender based violence, like kuke emapholiseni and so forth. Abantu abalama disabilities vele bayahluleka as it is to even report their cases. So siba worried ukuthi abakho esikolo kwesinye isikhathi school is a safe haven for abantu abalama disabilities. Abakho esikolo bangkhaya. You can imagine the violence ekade isenzakala. Hey, kusika kube nzima. Ngeke ngibone kuma countries anjengabo UK ukuthi balezi nto okuthiwa ngama panic button ukuthi ungavele ube unsafe yasu press khona apha amapolice ayise buyi social welfare whatever. But lapha silakho. So kusuka kube nzima and I think there are a lot of cases that are going unreported away GBV.
Bese sikhangela ke udaba lwempahla yokugqoka ejonge ukuvikela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ukugoqela ama-mask lezinye izinto ezijeneyo. Abantu abaphila nama-disabilities bayathola na impahla lezi?
Kule nto leyo ukuthi abantu abalama-disabilities banendingeko ezijeneyo lezi. Kula abanye abantu abale-celebral palsy ukuthi kwesinye isikhathi abephuma indenda emlonyeni. So ungavela uthi mask yani, imask ivele ayikho suitable kuye. Kulabantu vele lokhu ukuthi social distancing aku-apply vele kibo ngoba kulomuntu omtshintshayo, kulomuntu oyabemphelekezela yonke indawo lapha yakhona. So I feel ukuthi khona akula zinto eziningi ezayenzakalayo in terms of innovation kumbe izinto ezintsha ezingalethwa ngabantu. Into engayibonayo engayikhomendayo ngama-mask lawa aye-transparent ukuthi abantu abadefula bayakwazi ukugqoka but lawa ayengatholakali. Kule ndaba yama-face shields engabona ukuthi abantu bayawa-prefera kakhulu ama-face shields but lawa ayadura. So mina I would say kumele kube lezinye izinto ezintsha, more innovations ukuthi khonkhona abantu abalama-disabilities labo bebe protected from i-COVID-19. Ungakhayela even abantu abangaboniyo barely ngokubamba-bamba ama-surface kuyini and babe lokho besithi wash your hands wathi umuntu ongelazandla uyenza njani. So I really wish ukubona ukuthi kube le more innovation. Abantu becabanga ukuthi hayi it's not a one size fit all. Nxa besithi mask up Zimbabwe or mask up, it's not everyone ongakwanzi ukwenza.
UNkosazana Samantha Sibanda ngowenhlanganiso ye-Science of Hope Trust limuzwe lapho exoxa lo Mike Goyo Studio 7 echungweni eseHarare. Abashayeli bezimota bakhala ezimathonsi ngesimo semigwaqo egcwele amagodigodi eZimbabwe osobe engezelelwe lizulu elinayo ngalezi nsuku bethi bahlawula imali eningi yemithelo yezimota leyentuba zama-tollgates kuhlangothi olubuthanisa imali kahulumende olweZimbabwe National Road Authority iZinara kodwa imigwaqo ifile. Wanasasiya Ndlovu sethulela lolu daba.
Anga okwenza izulu lanxa kusamukelwa ngenjabulo ilizwe lonke selidale umonakalo omkhulu emigwaqweni eminingi yeZimbabwe emadolobheni lasemaphandleni esimahlephuhlephu ingasahambeki ngenyawo amabhayisikili lezimota. Umnumzana Matthew Sibanda okubhizimusi lokuthwala abantu eZimbabwe lase South Africa uthi bahlawula imali eziningi zemithelo ezimota kodwa imigwaqo ayihambeki.
Uhulumende okukhanya ngathi usethagete abantu bezimota ukuthi kube yikho le ndlela yenza ngayo imali ye-economy njengoba ifile eZimbabwe. Kuyela kuma-tollgate, ama-tollgate akhuphuka njalo njalo. Abantu sebaze bakhanda indlela zokuhamba esigangeni uma befika kuma-tollgate ngoba imoto encane $45.
Umchayeli umnumzana Moses Mpala uthi kalahlupho ngemithelo yezimota kodwa ukhala ngesimo esibi semigwaqo engasahambekiyo.
Kwakhona ifile ayilungiswa. Ukukhweza hayi asila problem lokukhweza, but sicela ukuthi imigwaqo ilungiswe, imota zethu lazo zihlale emgwaqweni. Imali zona lezi sizibhadalayo sibona ukuthi sizibhadalelani, zisebenza.
Isikhulumi seZimbabwe National Road Authority iZinara umnumzana Tendai Mogabe uchaze ukuba bakhuphula imithelo yezimota emigwaqweni lokunye ukuze benelise ukuthola imali yokulungisa imigwaqo ezweni.
Enough for us to disperse enough funds to do periodic maintenance. So we are quite sure that with this new tariff review, now in a position to disperse adequate funds that will see road authorities doing meaningful development on the national road network.
Imali ebesiyithatha kubanini bezimota ibingenelisi ukuthi siphe amakhansili ezinye ingatsha ezisebenza lazo ukuba balungise imigwaqo. Kulandela ukukhuphula imali yama-tollgate, le mithelo yezimota sesilakho ukuba senelise ukupha abalelungelo lokulungisa imigwaqo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi imali ehlawulwa ngabezimota ifana lemali ethelwa emgodini ngoba ayakhi migwaqo.
Ukukhwela kwentengo ye-insurance lemithelo yezimota lokunye okuhambisana lakho kuyimali edlalisekayo eya ezikhwameni zabanye abalutshwane. Imali ethelwa emgodini ongela mkhawulo ngokuba kayizali lutho, kayiguquli lutho empilweni zabantu.
Isimo semigwaqo yonke yeZimbabwe evele ilesikhathi ingalunyisiswa okwamanje sesisibi ngamandla ngenxa yokuqala ukuna kwezulu. Ngeviki edlule ikhansile yedolobho lakoBulawayo yethule imibiko ethi imali abayiphiwa yiZinara incane kakhulu, ayeneli ukulungisisa imigwaqo yaleli dolobho. Ngakho bazakuma ukuqala ukulungisa imigwaqo baze baphiwe imali eyenelayo. Kucwaningo lwe-Road Traffic Accident Cases, Trends and Preventive Measures olwenziwa ngomnyaka ka-2012 kusiya ku-2018, abe-Traffic Safety Board of Zimbabwe bathi isimo semigwaqo esibi sabangela ingozi eziningi zomgwaqo ngaleso sikhathi, okokuthi ngelanga abantu abedlula abahlanu bebebulawa zingozi zomgwaqo ezweni. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Idalela phezulu ele Supreme Court la kwelemelika lithi alula mkanjo udaba oluphanyekwe ngumongameli Donald Trump emthethandaba lokuzama ukuguqula impumela yokhetho lukamongameli esigabeni sePennsylvania lapho anqotshwe khona umnumzana Joseph Biden webandla lamademocrats. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Idaleleli izolo lethule isinqumo sokuthi alucaci kudaba oluphanyekwe ngumnumzana Mike Kelly odlelana loTrump olokuthi kumele kulathwe amavoti edlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million esabelweni lesi enziwa ngeposo. UKelly labanye bakhe bathi ukuvota kusetshenziswa iposo okanye kusetshenziswa kakhulu ngaba kubandla lamademocrats kwenza ukuba ukhetho lungaqhutshwa ngemfanelo. Kodwa abahluli bedalele Supreme Court abavumelani lakho lokhu. UTrump usezame ukuvimba ukunqoba kukaBiden ezabelweni eziningi ngokusebenzisa imithethandaba kodwa kukhanya kusehlula. Okwamanje isabelo seTexas sesiphanyeke olunye njalo udaba eSupreme Court lapho sizama ukuvimba impumelo yokhetho ePennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, Georgia lezinye okunqobe khona uBiden. Bakhala ngokuvota kusetshenziswa iposo. Izabelo eziningi izolo zigqibe uhlelo lokukhetha abazovotela umongameli ababizwa ngokuthi ngama-electors. Amagoda ka-Trump athi azajuka nalo Biden kuze kuyefika edalele le-Congress.
Ezama-elections yeyo awe-America isimo esesikuwo kathesi silokuxokozela. Ukuthi uTrump kambe angabuye awine futhi ama-elections kumbe aphendule kwezinye indawo lapho acabangela khona ukuthi angaphendula bese kuthiwa nguye owinileyo. Hatshi, mina mbona lokhu sokumbalekele kukhatshana ngoba kwehlule lapho azame khona ukuthi kuphinde kubalwa ama-elections abaliwe impumela yabe ilokhu isithi uBiden uwinile. Lokhu asezama ukukwenza ikuthi nje yena ngoba nguye isimo sakhe ukudala wakhe ukuba ngumuntu wakhe, umuntu onguye akafuni ukuvuma ukuthi wehlulekile kumbe wehlulwe.
Uthi amadale omthethandaba kasoze amncede ukuthi abalolu.
Ukuze aze kuphele kufike ilanga lokucike lokhu ekhahlela ezama ukuthi atshintshe impumela. Lo mthetho kawumvumeli, amboni mina ukuthi umthetho wakhona ongamvumela yiwuphi. Ngoba usezamile, usefake amacala amaningi kakhulu, amacala athi vele nxa efakiwe, ama-courts afike awalahle. Atsho lokuthi kabalaso isizathu kumbe kabalakho okuqinileyo okutshengisa ukuthi balesizathu sokuthi waba lokugqili ngesikhathi sokuvota. Lokhu nje sokuyisikhathi sakhe sokuthi abe lokuqoqa imali kulabana abavumayo ukuthi asihambeni siyelwisa i-election. Ukudliwa nje udliwe, akusela mthetho ozamnceda ukuthi aphendule i-election. Sizambukela nje mhlaka-20 uzaphuma ahambe emzini wakhe.
Umnumzana Busani Mbuso Mthini laye olandela ezombusazwe uyakusekela lokhu.
UTrump siyabheka ukuthi hhayi bekungantho ake ngakazimisele ukuphuma esikhundleni lokhu eqhubeka ebhidlisa, lokhu eqhubeka yaphambanisa i-transition eka-president elect u-Biden. Into eziningi seziyalunga ngoba i-electoral college izahlangana ngo-December 14 ivote. Sithemba amavoti lawa azahamba kuhle, u-Biden uzangena esikhundleni ngo-January.
Kukhangelelwe ukuthi ngeviki ezayo mhlaka 14 abakhetha umongameli bazavota ezabelweni zabo. Kuthi lokhu abakwenzileyo kuhanjiswe edale le-Congress. Kudaleleli kubikwa ukuba abakubandla lama-Republicans kukhanya bezimisele ukuphikisa impumela yokhetho lolu. Kungehlula ukuthi kuguqulwe impumela yokhetho lolu, uBiden uzagcotshwa ukuba ngumongameli mhlaka-20 ngoZibandlela. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingukhipha Dube.
Ku-live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhanyela okwenzakala kuzizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni, ikakhulu ukuqonga kwenani labatholakala bele-COVID-19 kanye lokuqala ukusetshenziswa kwejekiseni lokuvikela lomkhuhlane i-COVID-19 vaccine. Omunye wabalela amalungelo abesifazane oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kule South Africa, uNkosazana Victrice Mathuthu, wethule ugwalo mazwi lwesiNdebele olulesihloko esithi kuxabene abegazi, oluveza uhlupho lokwephulwa kwamalungelo abesifazane. Walungcindezela ngezwi lakhe ukuze longathandi ukubala acofe nje kumakhalekhukhwini wakhe alalele. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Sokunqunda amehlo endaweni ezisemakhaya ezingafani legoli elinkanyazelayo ngenxa yezibane ezigcwele indawana yonke, sokuhwalele sibili sokumnyamanyana, kubetha umoyana obanjayo phandle kwazise bungenile ubusika. Ejikweni likaKM noGoldrich eyibhoristiezi esiphezulu ekhosombaneni elincane elalidalela ukuba livulande, kodwa ngenxa yezimo zendawo yokuhlala eGoli selaphendula laba yikhosombana. Kuhle zuze siliwe lejaha lakhe uphikezelwe.
Ugwalomazwi lukaMathuthu lolu lucatshunwe kugwalo lwakhe alulobe ngo-2018 oluthi Ubaba Ongangizali. Kulolu gwalomazwi ukhethe lesi siqephu esikhombisa ingozi yokungasukumeli phezulu nxa besifazane behlukunyezwa. Uthi njengomuntu olwela amalungelo abesifazane ukhethe kwethula lolugwalo ngendlela ezakwenza umuntu wonke aluzwe ukuze uzulu wonke aphatheke empini yokulwisa ukuhlukunyezwa kwabesifazane.
So ngemva kokuthi sengibona ukuthi abantu ukubala abaningi bangathi baya kuvila phela, njalo abanye bathi ukubala hayi kubakhala ngamehlo, abanye bakhala ngokuthi isikhathi sokubala balaso. Ngase ngibona ukuthi hayi njengoba abenelisayo ukubala sebeyitholile i-hard copy, kungcono ukuthi laba abangenelisi ukubala bajabulele ukulalela, ngibenzele i-audiobook lapho engizobe ngibabalela khona bese ngilifaka ku-CD.
Lolu gwalo olulotshwe ngolimi olunambithayo lulonda udaba lukaZesuliwe Ndlela ohlukunyezwa umkakhe waze wacabanga ukuqamula umtshato ngoba engatholi isizo emulini yakhe. Uthe ma ethi uyenda futhi bamhlasela bemsola kakhulu okwenza waze wagcina ezibulala ngokucela phansi esuka phezu kwesitezi. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Madodana Magulatshani Ncube uthi icebo logwalomazwi litshengisa ukukhalipha okukhulu ikakhulu ngezikhathi zalamhlanje.
Lapho kwamathuthu senzele kwabalula singabalandeli bakhe, ngoba kulezi nsuku abantu asisakujabulela ukufunda izincwadi, khipha sesijabulela ukulalela emsakazweni izindaba mazikhulunywa kube mazifundwa. Ngakho-ke lapha kulula-ke novilaphayo ukufunda ugwalo nanto kithuba lokuthi nawe uzimamelele. Uyazithola lawa yakho ikhophi uyezimamelela emsakazweni wakho ukuthi khuluma ngani.
UMathuthu uthi le ngenye indlela zesimanjemanje eza kwenza ukuthi abantu bangalahlekelwa lisiko lokubala izingwalo.
Okuhle ngalolu gwalo nxa solunje seluyi-audiobook yikuthi abantu sebezolalela lezimuli, umuntu sezakwazi ukuthi loba bekotisile lemuli bafake iCD balalele ibhuku. Abantu bazokwazi ukuthi noma umuntu esemotweni yakhe akwazi ukumale mele ibhuku leli esemotweni afake iCD amamele ibhuku, akufani nokuthi umuntu athi ngapha uyabala ngapha uyachayela imoto.
Unkosazana Thandiwe Chuma uthi ngokokuqala ukuthola ugwalomazwi ngesiNdebele kanti kube yikuthi lumumethe isifundo esikhulu sokukhuza umkhuba wokuhlukunyezwa kwabesifazane.
Lo nyaka uthe esithi kakhuphi ugwalo kodwa uzakwenza i-audiobook. Bengithandabuza ukuthi uzakwenza kanjani lokho ngoba ngijwayele ukuzivalela ingwalo zakhe. Ngingatsho ngithi ngemva kokulalela i-audiobook ayifake ku-CD ngijabule kakhulu. Ngikuzwe kumnandi nje kuthi ngihlale ngilalele ebala ngephimbo lakhe elimnandi. Ngifundile ukuthi kumele sibe seke lawo abaseduze lathi kuzinqumo abazithathayo bengagcini bezivulala.
UMathuthu ulezinye ingwalo ezintathu azilobayo ezesiNdebele ezimbili, ubaba ongangizali lo ukwahlulela ngokwasezulwini, bese kusiba lo lwesiNgisi oluthi Prison My Work Up Call. Uthi ke zonke lezi ngwalo zakhe zitholakala ekhelini lomsebenzi wakhe elithi Victress Socks Mathuthu khona ebulenjini be-internet kuFacebook. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Yezeli usithando sam, la ufuna ukungibisela emlonyeni wengonyama ephose yangigojela yangikhoba amathambo, uyangilahla lawe phiki. Andinandleni kabani kulo mhlaba, uzathi maye kubani? Sengilahla languwe phiki Ezeli, ukuyinsika yami ebisisele kulo mhlaba.
Elona tsana lithi selizathuthukisa eminye imingcele yalo ukugoqela weRamahwebana obambanelo wePlum Tree ukuze ilenelise ukuphathisa izihambi ehofisini eyodwa e-One Stop Border Post. Intethelezi ndaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kwele Botswana.
Umphathintambo obona ngezokungena lokuphuma kwabantu kwele Botswana unkosikazi Anna Mokgethi uthi ilizwe lakhe selisesibangeni esiphezulu sokuguqula imingcele embalwa uze enelise ukuphathisa abantu besebenzisa iofisi eyodwa. Uhlelo lwe-One Stop Border Post luzabona umngcele weRamakhwebane obambene lo wePlum Tree usenelisa ukuphathisa isihambi zisebenzisa iofisi eyodwa. Okwakhathesi isihambi zidindisa incwadi zokuhamba, amapasipoti kumagcele amazwe womabili. Unkosikazi Mokgethi uthi konke lokhu kuzaguquka ngesikhathi kungeniswa uhlelo lwe-One Stop Border Post.
The ministry will continue its collaboration with other key stakeholders.
Ugatsha lwami luzaqhubeka nenhlelo zokuthuthukisa amahhofisi asemngceleni ukuze abe ngama one-stop border post. Ngaphezu komngcele wekazungula, ugatsha lwami luphakathi kwemizamo yokuthuthukisa iRamakhwebana, iMamuno kanye leXokweni.
At Ramakhwebana, Mamuno and Xokweni ports of entry.
Mukhethi uthi lokhu kukhangelelwe ukuthi kuthuthukise indlela ama-ofisi la asebenza ngayo kakhulu ukuphathisa ukudlula ngokuthetha kwezihambi kanye lempahla. Abanye abeZimbabwe kwele Botswana abafana lomzana Mkhululi Moyo bathi kuyathokozisa ukuthi kule mizamo yokuthuthukisa emncele ngoba iningi likhonona ngosizo eluthola kulezi ndawo.
I-one-stop border post ngibona kuyinto enhle kakhulu. Ngoba esikhathini esiningi ngananzelele nxa sicrosa sisiya ekhaya ngale. Uthola sesithwala nzima kakhulu laphana nxa sokumele abantu becrosse bekwenye ifuthi iborder mhlawumbe nxa usuye eRamakhwebana sokucrossa futhi usuye eLamthenale bethwala nzima phakathi laphakathi lapha abanye ugcwele bebanjwa inkunzi yabona into ezifana lazenezo. So nxa into yonke ingenziwa one ndawo kungaba into enhle kakhulu.
Kukanti umnumzana Colin Dumane Mlalazi laye uvumelana lo mbono kamoyo esithi kungaphathisa kakhulu ukuthi ukudlula kwesihambi kube lula.
Kona uyazile passport zethu zigcwala masinya phela ngoku stamp passport size. That will be one advantage. Second advantage, corruption in Zimbabwe is more than eBotswana. Izimra hanti uyazi uthi abifuna ukumilka office yabe yokugenerate imali phela leyani eseborder lapha. Whereas ipace yabatswana at times can be very detrimental. Balokuzithathela izi
umngcele weRamakhwebana kanye leplumtree yo ophithizela ukudlula ama-ofisi eminye emngcele kwele Botswana kulabantu abadlula isigidi abawusebenzisayo ngomnyaka. Unkosikazi Mkhethi kazange atsho ukuthi bakhangelele ukugqibanini uhlelo lokuthuthukisa ingcele. Abamabhizimusi kwele Zimbabwe ngaphansi kwenhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries bathi kuqakathekile ukuthi uhulumende avule ingcele yama-one-stop border post ukuthuthukisa ezomnotho kanye lokuhamba kwabantu kalula. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo sebelahlekelwe lithuba lokuthola imali yekhisimusi yabadlali bomdlalo wokugijima ngemva kokwedluliselwa phambili kumncintiswano we-Lika Harbour 10 km fun run. Intethelo zendaba yethu yezemidlalo uJosephine Njanji uzipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umncintiswano we-Lika Harbour 10 km fun run uqhutshwa minyaka yonke ngenyanga kaMpalakazi kodwa lo nyaka usoze ube khona ngemva kokuba udluliselwe phambili njalo ukhangelelwe ukuqhutshwa ekuqaleni komnyaka ozayo onguyophathisa ngemali edingakala ukuze kuqoqwe lo mncintiswano. Umsekeli kamphathi ntambo wogatsha lwezamabhizimisi lokuthengiselana uRaj Moody uthi leli inyathelo balithethe ngemva kokucetshiswa ngabasebenzisana labo.
Besesilungiselele saqeda kodwa ngemva kokukhulumisa lesebenzisana labo basixwayise ukuba akwenzi ukuba lumncintiswano uphuthele phakathi kwedolobha lakoBulawayo ngenxa yokuba inani labatholakale benomkhuhlane we-COVID-19 liya lokhu likhula kuleli dolobha. Ngalokho ke bathe kungcono sidinge lapho okungagijinyelwa khona okungasoze kufake abantu engozini. Sikubona kungcono ukuba sidlulisele phambili lumncintiswano sibe lawo ngomnyaka ozayo ngoba bese singasekho isikhathi esokuba siguqule inhlelo zethu. Alo
isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Athletics Board Watson Madenyika uthi umncintiswano we-League Cup uzahle ube ngomunye womncintiswano abazasungula ngayo umnyaka ozayo.
For 2020 sesiwuvalile i-League Cup sikhangele ukuthi ngo-January i-6th edition ingaba khona. Iza kukhulumyana.
Lo bekungumnyaka wesithupha selokhu lumncintiswano wasungulwa. Kuvame ukuqala isitolo se-League Cup esesitaladini u-5 Street uphinde uphelele khona njalo. Lindawo elabantu abaningi yikho abaqoqi becetshiswe ukuba kuza kuba nzima ukuba behanqe kuhle abantu ukuze bengabi sengozini yokuthelelana umkhuhlane we-COVID-19. Idolobho lakoBulawayo ensukwini ezidlulileyo libikwa lihamba phambili kunani labantu abatholakala belo mkhuhlane lo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanjini.
Amanda, lesizwe udaba oliveza imibono kahulumende welemelika. Lapho ke belilalele udaba oluveza imibono kahulumende welemelika. Singeke ihlukane izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso yezulela amalungelo abantu abakhubazekileyo zithi uhlelo lwe-lockdown luphazamise impilo zamalunga abo ngendlela ethusayo. Abashayeli bezimoto abakhala izimathonsi ngesimo semigwaqo yeZimbabwe egcwele amagodigodi osokungezelelwe lizulu elinayo ngalezi nsuku. Omunye wabalwela amalungelo abesifazane oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kule South Africa, uNkosazana Beatrice Mathuthu, wayethule ugwalo mazwi lwesiNdebele. Siligcina-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPractices Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakare.